manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 12/2019 nguva dzava 7 makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza ana mai ndapote mutirasa vana chengetai mangwana ane kuchengetawo mwana iyeye
Gogo Gwanzura vanorera nerera vobatana nenyika yose kucherechedza zuva ravana mai kana kuti Mother's Day
tiri kuti mutungamiri weMDC ndiva Nelson Chamisa anosarudzwa nevanhu vanhu vakamusarudzwa akavhoterwa nevanhu takatoenda mberi iyo yava mvura yakapfuura pasi pebridge
MDC inotungamirwa navana Nelson Chamisa yoenderera mberi nemisangano yayo nhasi iri kumatebeleland Manchester City yosimudza mukombe wePremier Soccer League Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyemura nekutenda mabasa anoitwa navana amai kana kuti Mother's Day vamwe vana vaendesera ana amai vavo maruva nekuvatengera zvipo asi vamwe vaenda kudzimba dzinochengetwa nerera mukuziya nezvenyaya iyi tabata gogo Winnet Gwanzura avo vanorera nerera kumufakosi muHarare tikatanga nekuvabvunza kuti vaswera sei nhasi
nhasi ndangoswera nevana vangu ndiri pamba achiuya vangu vachiuya nemapepa avo vachingonditi gogo Mother's Day tichingofara navo kana vauya nevana
imi munochengeta vana vangani
pari zvino ndine vana 25
saka munenge muchigara kupi chaizvo pekuti kana vanhu vachida kukushanyirai vachida kubatsirwa vanavo vanoya papi
tinogara panhamba 23 murara avheni mupakosi
zvekuchengeta nherera izvi makatanga riini
1987
Chii chakapa kuti mude kutora basa irori rekuti mubatsire nherera
pane mwana wandakaona ari pagedhi pangu ndokuti ndoenda naye kumapurisa mwana uyu vana vangu vakati aiwa gogo ichi chipo chamapiwa ichi vationei kuti tingaite semutotora mwana uyu mumuchengeti asi vavakidzani vakamboda kuti aiwa zvinozokunoitai mangwana chii ndikati aye vana vangu vakati aiwa gogo handisi mapurisa ndokuenda mumapurisa mapurisa ndeke ndichiendesa kusocial welfare social welfare yakati hakukuitai basa gogo muchiita foster parent saka ndatanga kuita foster parent vachindipa vana vachitora vamwe ndichizviendesai kumareserva avo kuvanongowanikwa kumareserva sekuti kumusha kwake ndekwakati pakati pakati ndonzi tiendeserei mwana iyeye toenda naye mwana wachona ndokutanga kwandakamutoitawo
saka mwana wamakatanga kunhonga araswa uyu aakura sei pari zvino uye ari kuitei
mwana wandakatanga kunhonga akatanga kunhonga wachona iyeye anonzi cheveni ezvinoizvi ane 24 years ane vana vake vatatu ezvino anosenza kutine cottage ane vakamutero ikoko
mazwi enyu ekupedzisira pazuva raana amai nhasi reMother's Day ndeyekutiwo kudii kunyika yese
ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza ana mai ndapote mutirasa vana chengetai mangwana ane kuchengetawo mwana iyeye
avo vanga vari gogo Winnet Gwanzura vanorera nherera kumufakosi vanga vari parunhare kumufakosi kwakare muHarare Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa naNelson Chamisa rinoti riri kuenderera mberi nezvirongwa zvaro kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaNelson Chamisa vainge vasarudzwa zvisizvo pavakatanga kuitwa mumwe wevateedzeri wevaive mutungamiri webato iri mushakabvu Morgan Tsvangirai. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti bato iri riri kuronga kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court richikwikwidza mutongo uyu. Nezuro amai Tokoza neKupe vakati vave kuda kuti vataure nemagweta avo uye nemagweta ari kudivira vaChamisa kuti vaone kuti pogadziriswa sei panyaya yeutungamiri. Amai Kupe pari zvino vari kutungamira MDCT. Asi nyaya yemidziyo yebato yakaita semahofisi nemotokari ndiyo inenge ichakonzera mutauro wakanyanya. Hatina kukwanisa kubata maikupe kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauri weMDC yavaChamisa vaJacob Mafume tikavabvunza zvavari kuita pari zvino.
Nhasi tiri kuLopane kuMartinoth kwatiri kuita maprovincial caucus yedu tichiinda mberi nenyaya yokuti vanhu vasangane nemamembers vacho vari kukwikwidza mavice presidents, masecretary general nevamwe vese maoffice bearer, mavice chairperson, matreasurer vange vachiudza vanhu zvavachazoitira party nezvachazoitira nyika. Tiri ipapo tiri kudiscussa futi mathematic committees nyaya dzekuti constitution yedu, ideologies, tactics and strategies, international relations, finance and administration. Tine manomwe makomiti anenge achitarisa kuti mushina wedu unonzi MDC uri kuda kugadzirwa papi, uri kuda kuroverwa hoko papi, uri kuda kuchinjwa mbambo papi, tichigujunura nekuumba panenge pachida kugadziriswa.
Saka nhasi muri papi chaizvo?
Pahole yemulupano kuMartinoth.
Saka vari kukwikwidza muzvigaro zvakasiyana siyana ndo vanenge vachitaura kune vanhu kuti sei vachida kutsvaga rutsigiro?
Ndo vanenge vachitaura vachidebata sei pamwe pakanominitwa vanhu vakasiyana siyana. Saka takaona kuti vanhu ngavange vachitaura panzvimbo pamwepo kwete kuti vamwe vanozounganidzana mudzimba vamwe vachitevera vanhu kumba. Tinounganidza mastructures edu sezvinongoitika kune dzimwe nyika, vanhu vomira pamberi tichitaura pamwepo kuitira kuti pasazoita nyaya yekuti mumwe anoti aiwa ndakanyewa usiku, mumwe anoti hatina chatinoziva. Mapromisi acho tinenge tichimanzwa pajekerere tichimatora pavhidhiyo. Kana woenda mberi ukazotadza kuita zvawakataura kuti unoita, haiwa tinenge tine mavhidhiyo acho tichikubvunza kuti ko apa zvawasiya kagwara rawaitaura kuti tange uchifamba naro.
Vakawanda vatsigiri venyu varida kuziva kuti zviri kufamba sei panyaya yakatorwa nedare reHigh Court panyaya yeutungamiri apa. Muri kuita sei sebato?
Tiri kuenda mberi sebato nemaprograms edu. Isusu tiri kuti mutungamiri weMDC ndivaNelson Chamisa anosarudzwa nevanhu. Vanhu vakamusarudzwa akavhoterwa nevanhu. Takatoenda mberi iyo yava mvura yakapfuura pasi pebridge. Hakuchina shure kwatichadzokera. Tiri kuenda mberi. Magweta edu ari kugadzirisa nyaya iyoyo vatiudza kuti isusu tinoramba tichifamba nesangano nebato revanhu, tinoramba tiri shure kwavaChamisa.
Mutauri weMDC vaJacob Mafume vari parunare kuLupane. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rinotambira nemufaro danho rebazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu rekutumira nhumwa kuZimbabwe kuzoongorora nezvenyaya yekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare munandira apo vairatidzira. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vainge vatenderana neUnited Nations kuti itumire nhumwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Idzi inhau dzauya zvakanaka, tinodzigamuchira nomufaro zvikuru nekuti tanga tamirira tikaneta. Tanga tachema-chema zvikuru kuti United Nations kunyanya-nyanya kuHuman Rights Council kwavo watumidziro wa mataura anonzi nemuchirungu special rapporteur wanoongorora kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa zvakadii muZimbabwe, wanoongorora kuti tiri kugara magariro akaita sei, nekutaura kwamaika tine zvekuchema zvakawanda zvokunyunyuta zvakawanda zvakagara tichingotaura kubva kare, asi tinofara kuti United Nations ichauya ichivhenengurawo ichionawo kuti vana veZimbabwe kodzero dzavo dziri kuremekedzwa sei. Saa tiri kunzwa kufara zvikuru nemashoko ekuti pane kutariswa kuchaitwa Zimbabwe kuti iri kuzvifambisa sei panyaya dzekodzero dzevanhu.
Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, munotarisira kuti muchasangana here nenhumwa iyi?
Hongu, semakore ese, sekugara kwese, tinotarisira chose kuti tichapihwawo mukana sekutaura kwaita semasangano akazvimirira oga, kunyanyanyanya isu tinomiririra vanhu. Tinodavira kuti United Nations ichatipawo slot, asi chinhu chitsva sezvamunoziva. Mai Pillay Navi Pillay wakambouya muZimbabwe makore akapfuurayo, tikakwanisa kusangana nawo sezvamunoziva, takatosangana nawo kumahofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights, takabatana nanana nangu. Saka tinotarisa kuti tichapihwawo chikamu chedu, mukana wedu wekuti titaurewo nawo, tivapewo maonero edu. Ndi tinotarisa kuti maonero edu iwawo achatambirwawo zvakanaka.
Kuuya kwenhumwa United Nations uku, mukati zvinobva zvabatsira here kana kuti munodawo kuti kuuyewo vamwewo kuzoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Tinodavira kuti igwara rakanaka, step forward yakanaka iyoyoyo kuti vekuUnited Nations wakauyawo. Tinodavirawo kuti tinobvuma mumabodies edu emuno muAfrica, wakaita mana SADC, wakaita mana African Commission and Human and People's Rights. Sezvamunoziva tagara tine chichemo, vana veZimbabwe wagara nezvichemo zviri kuAfrican Commission on Human and People's Rights, zvekuti maspecial rapporteurs anoona nezvekodzero, maspecial rapporteurs anoona nezvekupiswa kwevanhu, kutotswa kwevanhu, wauye wavheneke nyaya dzekutotswa kwevanhu muZimbabwe muno, nyaya dzokushungurudzwa kwemahuman rights defenders munoziva naJustina Mukoko, wanana Muzvare Linete Mudehwe, wanana Muzvare Cynthia Manjoro, washungurudzwa, vari kushungurudzwa zvatakaona muna August last year, zvatakaona muna January gore rino iri. So tiri kuchema chema nenyaya yekuti kudai hurumende yanga yaitawo yapasisawo mitemo inocriminalize vana tocha, inocriminalize kushayikwa kwevanhu, kushayikwa kwanaita yedzamara, inyaya dzekuti mhuri yekwadzamara iri kurwadziwa haisiyo yega, nyika iri kurwadziwa. So zvimwe zvino tinoshumishuvirawo kuti kudai zvanga zvaitika hurumende yanga yaitawo ratify mainstruments iyo anoti kumbunyikidzwa kwekodzero kutotswa kwevanhu hakudiwe, kuabdakta kwevanhu hakudiwe. Saka tinozvigamuchira first step, but we still expect kuti vamwe mabodies edu emuno muAfrica naACHPR watoro matanho akafanana neato vana United Nations.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu vakumbirai Mafunda veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kucherechedza zuva reMothers Day, ana moms nhasi zuva renyu, tichikurukura nemi vateereri vedu vestudio 7. Hatisati tanzwa kuti vateereri vari kutii pamusoro pezuva raanana moms, regai ndimbokuridzirai kanziyo katakura, hanzi moms ndokutendai mi. Kambo kachakura arikutenda moms wake. And without you, Mr. Hookie, 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 apana. Aiwa, muri Zimbabwe, ngatiende kune muteriri wedu wekutanga. Major ari kumutare uko. Mukoma Major, matiko.
Makadii weStudio 7. Ini ndinoitwa Major, ndiri kumutare. Zuva rekucherechedza madzimai rinori Mother's Day. Izuva rakakosha. Nyanya ini zvangu ndinonyanya kurikoshesa ndichiwane ndangariro dzekurangarira amai vangu. Vakatirera kusvika takura. Baba pasisina, saka ndinoona kukosha kwemadzimai kwakanyanya stereki nekuti vakarohwa ndohombe zvinhu zvainetsa nekuti baba wakafa tichiri vana vadiki chaizvo asi vakashingaira tikakura taanewo mabasa takakwanisa kuvachengetawo saka izuva rakandikoshera kunyanya ndichimboti happy Mother's Day kuna amai vangu vanonzi mai Sarai Muchedza vari kwarusapi.
Hanzi na Major Moms makashinga. Mukatikurisa muri mega. Chionai manje tane mabasa takuda kukuchengetai. Aiwa mukoma Major, tinotenda zvikuru nemazwi enyu. Kuna namai vakashinga vakakurisa vana vari vega. Big Mike ine hangu pache zvangu ndinokubigai. Tiendera mberi nechirongwa. Umwe watinaye muchirongwa nhasi Beloved Taruinga ari ku South Africa.
Made nyosha maro Studio 7 nokutendera nokuti pamukana uno Beautiful Beloved Taruinga ndiri muno SA ndinangoti Happy Women's Day to my mom nokutenda mama with whatsoever smiling some upenyu to be who I am today because of you mama and nokutenda zvakanyanyisa spirit ndakadzidza zvakanaka the good side of life ndakadziwa chitaipa kuti ichi chinhu chakaipa chikuru saka ndiri zvandiri nhasi nekuda kwamai vangu.
Hanzi na Beloved ndiri zvandiri nekuda kwamai vangu. Aiwa, muri Zimbabwe ngatiendereye mberi nechirongwa. Takuenda kuna Anthony Thompson Ngono ari kuhwedza uko.
Makadiko vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Anthony Thompson Ngono ndiri kugara kuhwedza district muZimbabwe. Noti zuva rekurangarira mwana amai rakakosha zvikuru nekuti kuve kuti uve munhu unenge wakazvarwa naamai. Tinonzwa kurwadziwa kuti mai vangu vakafa makore 14. Saka ndinongorivarangarira naizvozvo. Tinotenda kuti vakandibereka vakandirera nei kuti vakatorwa nenguva. Zvinoti amai zorora murugare nekusingapere.
Aiwa mukoma Anthony ndotanga nechitine matambudziko. Asi hamusi kuchema mega. Pari zvino ndikutochema nekuti mai veshamwari yangu vakashaya vhiki rapfuura. Ndikuchema pamwe chete nemimedze. Asi zvakadaro tovatenda. Ticherechedza upenyu hwavo. Saka tovatenda nekuti dai pasina ana namai. Dai tanga tisina vanhu vakafanana na Anthony uyezve shamwari yangu Revo. Asi muri Zimbabwe save kusvika kumagumo echirongwa. Ndikusa ndapeta chirongwa. Ndikuda kutora mukana uyu kuti nditende mai vangu. Madhove, mai hove. Aiwa mama, ndinokutendai. Makandisimbisa kuchikoro, vatya mukatenga. Pese pandaichema manga muripo. Aiwa moms, muri best friend zvechokwadi. Madhove, madhove, nyabonga, ndinokulavhai. Ndinokutendai zvikuru. Muri Zimbabwe tinobhuruka tinomhara. Nguva ndiyo yadyanana. Hama dzangu, tasvika kumagume echirongwa. Ndatisanganei padandamutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo paTwitter nepaInstagram @BigMike3. Kuna na moms choti happy 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 Mother's Day anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove, tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda Big Mike musakanganwe kuti Mike anokupa chimwe chirongwa cheve chidiki nemusi wechipiri wega wega pa The Connection. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichocho. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Aniro akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutendai zvikuru kuti muri kutandara nesu muchirongwa chino chezvechitendero. Evangelist Alvin Yatanga ve-Seventh Day Adventist vari pano zvekare kuti vapedzise tsananguro yavo yebhuku rezvakazarurwa. Vazhinji chavangada kutanga kuziva kuna mufundisi Nyatanga ndechekuti mutendi ari kumba kwake achiverenga zvakazarurwa angari nzwisisa sei
chekutanga zvane shokora mwari kuna bugura James kana Jacob pana asina ruzivo here ngaakumbire kuna Jehovha anopapa chena saka kuti mwari ndikomborereiwo ndakuverenga bhukura zvakazarurwa handiri nzwisisa asi nditungamirirei mwari ariko Jesu ariko idi anoticha anozviratidza kunona mutsvaka nemwoyo wese
muchidimbu iyo meseji yamwari ndeipi mubhuku iri
ndikupei a quick summary of the book rebhukura zvakazarurwa nemeseji yamwari kumazuva ano ekupedzisira
hongu
very good hanzi iye murume akaradzwa zvakazarurwa anonzi John one of the 12 disciples akandizvaona nyora pana zvakazarurwa chapter 1 verse 9 and 10 anoti izvo ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe ndikanzwa izvi kwandiri zvichiti ndine alpha naomega pandakacheuka ndakaona kumwe anenge mwanakomana wemunhu saka John akaradzwa zvakazarurwa ari pachitsuwa chepatmos akandwapo nemaromans aipesecuta makristu panguva iyoyo asi mwari akashanyira John ipapo akamupa kuti nyora vanhu vangu vazive zvekumazuva ekupedzisira akanyora nemadimikira
vamwe vangada kuziva kuti madimikira aiitirwei apa
kuitira kuti vakuru vangu vakamugadha pachitsuwa paya dai akanyora zvina madimikira vaitsemura tsamba dzake saka pakandakaona chikara chibuda munyanza iye aiswawo pachitsuwa wakati munhu anopenga itsamba dziri harmless kana dzisina nebasa rezi ndobva adzikanda dzaenda kumainland kwaiva nevanhu asi ndo kwazinokirwa nadaniel saka ndandiri mumweya nezuva racho number 1 zvakazarurwa kutaura kuti ishe ane zuva bhaibheri roti jesu ndiye ishe wesabatawo saka kuna zvakazarurwa AD 95 john anoshanyirwa najesu uri musi wesabata saka vazhinji nhasi vahwandi havafarire mutemo unoti rangarira zuva resabata vakariparidza shoko rakadaro vamwe vanoruza mabasa avo vanosimudzira zuva rekunamata resiriro zvakazarurwa kuti mwari ishe vane zuva number 1 then number 2 zviri kudzidzi zvaita mazuva ekupedzisira kana chapter 13 ndakaona chimwe chikara chibuda mugungwa chinotuka mwari chichamanikidza vanogara panyika nekuvatambudza kuti vanamate chikara kana kuti ushe tati chikara ikingdom adii vatambudza vanhu kutenga nekutengesa saka zvakazarurwa kutaura kuti jesu akundouya pachena inonzi religious crisis yekuti tingangoti in summary inotaura nezvenew world order irida kudzikwa nevanhu kuti vanhu vaite a national sunday law yekumanikidza vanhu vese kunamata nezuva risiriro inonzi mark of the beast mazviona saka zvanzi nao nazvakazarurwa ityai mwari mumupe mbiri iye akasika denga nenyika saka before jesu auya tine crisis yereligious religious crisis zvekunamata ine chekuita nemutemo wamwari mwari achitirangarira izuva resabata the world is agreeing and moving towards that direction yekuti toda legislation yesunday law ichamanikidzwa ponzi no buying no selling ndo pane munembo wechikara kana makambonzwa zvakadaro asi vanhu vamwari vanoti tungai ityai mwari akasika denguka nenyika saka meseji yakadaro macho vamwe vari kuigamuchira vamwe vanoive ingavawani saka bhuku raka zvakazarurwa ndoriidisa zvikuru rekuti gadzira zvatiri kuona tikuona mienzaniso wechitendera unoda kubatanidza vanhu hazvina basa kuti totendei hazvina basa kuti munotendei ingori compromise isiri paplatform yemutemo wani wamwari vanoverenga zvakazarurwa kuti tinofanira kubatana tiri pamutemo wamwari sabbath sunday crisis ndoiri inozonzi amagedhoni hondo yekupedzisira panyika jesu asati auya nekuti mwari anunure vanomutya
mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi pamusoro pebhuku iri
mashoko angu ekupedzisira kuvatendi vese kana kupasi rese ndeyekuti mwari anoda munhu wese asi mazuva nekupedzisira anoda kuti munhu wese auye pachokwadi saka zvimwe zvirimuna zvakazarurwa zvinogona kuti shoka tikasatambozvinzwa takakura tikazviziva asi nguva yakwana kuti chiedza chauya tisaramba chiedza takabatira patsika dzakare shoko rangu ndekuti mwari anotida tese tikateerera tichaponeswa tese rake nashuwa iwa hwandi kuti nyaya zvakazarurwa inyaya yekuti mwari ari kuseri nasatani ariko isusu as human beings tinochuza kuti tikusaidirani
nemashoko iwayo anobva kuna evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare ndinoti ndipo paperera chirongwa chedu chesvondo rino ivai nesu mune chimwezve chirongwa chezvechitendero svondo rinouya ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Yeah.
Haiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinopa kutenda kuchikwata cheChrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 1, Yanda 0, Cape United 2, Triangle 1, Tail 1, 1, FC Platinum 0, Manika Diamonds 1, Herentals 0, Chapungu 1, Wange 0. Mu English Premier Soccer League, Manchester City yasumudza mukombe we PSL mushure yemekukunda Brighton 4-1. Liverpool ndiyo yapedza iri pachidano chechipiri kunyange hazvo yakunda Wolves 2-0. Chelsea yanga iri pa yapedza iri pachidano chechitatu, Tottenham iri pachidano chechina. Nako Kambo Sweet Mother kubva kuna Prince Nico tashika kumagumo echirongwa chedu pazuva rino ratino rumbidza vana mai vose nevamwe vano vakakudzwawo nana gogo sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare gogo gwanzura vanorera nherera kumufakosi muharare vobatana nenyika yose kucherechedza zuva rana mai kana kuti Mother's Day. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yoenderera mberi nemisangano yayo. Manchester City yosimudza mukombe wePremier Soccer League. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.